Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu zvita 2019. Makateerera kustudio 7 neperinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuyeuchidzai kuti chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Musangano wekutanga wakanangana nekutarisa matambudziko anosangana nevanhu vari muupoteri weGlobal Refugee Forum wapetwa muGeneva. Hurumende inoti zviri kunze kwemutemo kukwidza mari yechikoro nezvikamu zvinodarika 20 kubva muzana. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri vehurumende, mapazi esangano reUnited Nations, vakuru vemabhizimisi nevamiriri vemasangano akazvimirira oga zviuru zviviri vainge vari kumusangano wemazuva matatu kuGeneva, Switzerland, kutanga nemusi wemuvhuro. Musangano uyu unonzi Global Refugee Forum uye ndiwo wekutanga wakanangana nekutarisa matambudziko anosangana nevanhu vari muupoteri neavo vanotiza misha yavo nekuda kwehondo kana kushungurudzwa. Vanhu vari muupoteri vanosvika 20.25 million, vamwe 20.55 million vakatiza misha nekuda kwekusagadzikana munyika dzavo. Zimbabwe ine vanhu vakawanda vakapotera munyika dzakapoteredza uye iyo ine vapoteri vainochengetawo kutongogara refugee camp kuManicaland. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gurukota rezvavashandi nekugarisana zvakanaka kwevanhu vakatungamira chikwata cheZimbabwe kumusangano uyu, muzvinafundo Paul Mavima.
Musangano wekuGeneva wakafamba zvakanaka. Ndom wanga uri musangano wekutanga inonzi Refugee Forum. Panouya nyika dzakasiyana-siyana, nyika dziri kuchengeta vapoteri, nyika dzine vanhu vakabviswa mavanogara, vanogona kunge vari munyika dzavo asi havasisiri padzimba dzavo. Saka vanenge vachitoriwa vapoteri vari munyika yavo asi havana upenyu huri normal. Saka kwakauya nyika nenyika dzinobatsirawo madonor countries. Saka isu takanoparticipatawo senyika iri member state yeUnited Nations High Commission for Refugees.
Ko ndianani vakaenda kumusangano uyu vakamirira Zimbabwe?
Takaenda tiri chikwata chaive neni na MP vano lead the portfolio committee international relations Kindness Baraza na Chief Charumbira. Vakaenda vakamirira Pan-African Parliament nema technical experts ekuministry. Yakafamba zvakanaka. Takaita statement yedu yakaiti avo vane mikana yekubatsira ngavabatsire nelevel inoenderana nemaresources avainawo, nekuti dambudziko rinenge rawira imwe nyika idambudziko rinogona kuzowirawo dzimwe nyika. Saka kubatsirana kunenge kwakanaka. Uye takataurawo zvinogona kuitika munyika dzinenge dzine marefugees, sekuvapa zvidzidzo zvekuti vakwanise kuzozviriritira aidza vari munyika iyoyo yavakapotera kana kuti vadzokera kunyika dzavo, nekuvapa rubatsiro rwekuti health yavo ive iri right. Nepamusana pekuti chirwere hachizosarudzi kana chatanga parefugee camp chinogona kuzoenda kumacommunities anenge ari kunze. Saka vanhu vakadaro vanofanira kubatsirwa. Isu tongogara refugee camp, hurumende iri ku vapa dzidzo iri kuvapa nzvimbo dzekurima iri kuvabatsira nehealth nezvimwe zvakadaro asi tinozobatsirwawo futi nemasangano akasiyana siyana kunyanya masangano iyayo eUnited Nations vakaita sana United Nations High Commission for Refugees nana UNICEF ndovamwe vanotibatsira nemamwe ma-non-governmental organizations but isu senyika takatozvipira kuti tibatsire ivavo vapoteri vari muno ndofunga tina about 11,000 vapoteri total vari muno muzimbabwe vazhinji vacho vari kutongogara refugee camp saka meeting yedu yakafamba zvakanaka
saka ivo vari kutongogara ava vari kubva kunyika dzipi chaizvo vamwe vacho
tine vanhu vanobva kwana DRC tine vanhu vakabva kuRwanda but tino also vanobva as far as kwana Somalia kana Eritrea vamwe vanobvawo pedo pakaita sana Mozambique even kunyika kwavo kwagatsikana asi tichine marefugees ari muno
pane zvakataurwa kumusangano uyu zvii zvimwe zvamungatiwo Zimbabwe yakadzidzawo
chinhu chiri kunyanya kudiwa ndechokuti nyika inenge yatambira vapoteri marefugees kazhinji kazhinji nyika inototanga kuisa maresources ayo asi zvakakosha kuti vawane rubatsiro even runobva kunana World Bank wekuti vakwanise kupa vanhu vavo upenyu hwakanaka but vachipiwa rubatsiro irworwo harufaniri chete kuti rungoenda kumarefugees iwo masurrounding communities asina chaari kuwana saka zvakaita tongogara refugee camp kune macommunities ari around that emanachipinge anofanira kuti patinovaka zvivakwa zvinobatsira marefugees macommunities ari pedo ipapo anofanira kuti awanewo mabenefits akadaro kuitira kuti pasazoita conflict pakati pemarefugees nevanhu vemunharaunda imomo kana tavaka ngativakei zvinhu zvinolasta for a long time zvokuti even marefugees adzokera isu venyika tinosara tichishandisa zvivakwa izvozvo zvakaita sezvikoro zvipatara even infrastructure yakaita semarodzi anosevhisa ikoko
gurukota rezvavashandi nekugarisana zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavima vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 nezuro hurumende yakazivisa kuti zviri kunze kwemutemo kukwidza mari yechikoro nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana pamwe nekumanikidza vabereki kutenga mayunifomu pachikoro ichiti vabereki vakasununguka kutenga muzvitoro zvavanoda kana kuzvisonera mayunifomu vega Godwin Mangurira anotipa nyaya inotevera
izvi zvaziviswa nevakafanira kubata chinzvimbo chegurukota rezvedzidzo yepasi muzvare Kesti Coventry mumashoko avo kuNational Assembly vachipa zvikonzero zvekuti sei zvimwe zvikoro munyika zviri kufoira zvakanyanya zvekutoshaya kana mwana mumwe zvake anopasa muzvare Coventry vati pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti vana vafoire zvakaita sekushomeka kwevarayiridzi kushomeka kwemabhuku nekudhura kwemari yechikoro vati mari yechikoro iri kudhura zvakanyanyisa zvekuti vabereki vakawanda havakwanisi kubhadhara mari iyi muzvare Coventry vati hakuna chikoro chinofanira kukwidza mari iyi nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana vati mari inokwira kudarika apa inenge yave kuda mvumo kubva kubazi ravo vatiwo zvikoro zvizhinji munyika zviri kumanikidza vabereki kutenga mayunifomu anodhura zvakanyanya muzvikoro uye izvi hazvibvumidzwe vatiwo vabereki vakasununguka kutenga mayunifomu kwavanoda kana kuzvisonera muzvare Coventry vazivisa kuti bazi ravo rinoda kupinza varayiridzi zviuru gumi nezvishanu kuti vana vawane varayiridzi vakakwana muzvikoro asi vati vakapiwa mvumo yekupinza basa varayiridzi zviuru zvishanu chete gore rinouya vachiti izvi hazvikwanisi kupedza dambudziko rekushomeka kwevarayiridzi muzvikoro sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi amai Priscilla Misahirambwi Mushonga vaudza Studio 7 kuti vabereki vanobvumirana kukwidza mari dzechikoro mumisangano yavo yemaschool development association asi vozofamba vachichema-chema kuti mari yechikoro yadhura vati nekuda kwekuti nyaya iyi inogara ichitaurwa nezvayo asi zvikoro zvisingaterere. Paramende yaita chisungo chekuti bazi redzidzo yepasi richaburisa gwaro rinotaura zvese zvinodiwa, richapiwawo kunhengo dzeparamende kuti dzibatsire kuona kuti mutemo watevedzwa. Nhengo dzeparamende dzaratidzawo kusafara nekushomeka kwevarayiridzi pamwe nekuti zvikoro zviri kufoera zvakanyanya zviri kumaruwa nematunhu ekumatebeleland, uye kuti varayiridzi vanonzi vanoshandira kune nzvimbo dzine mitauro yavasingagone kutaura. Zvimwe zvisinawo kufadza nhengo dzeparamende inyaya yekuti varayiridzi vari kupiwa mihoro iri pasi pasi, pamwe nekuti vadzidzi havana dzimba dzekudzidzira dzakakodzera zvekuti vamwe vanodzidzira mudzimba dzekugadzirira fodya. Muzvare Coventry vati vachapa zvichemo zvese izvi kugurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema, avo vange vasipo sezvo ivo nemutevedzeri wavo vatove pazororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News va Constantine Chiwenga nemudzimai wavo Mary Mbai waChiwenga vari kuramba vachikandirana makovhu nematete. Daily News mekare vemakereke muZimbabwe vanoti vanofara zvikuru nekupindira kwevaimbove mutungamiri weSouth Africa vaThabo Mbeki munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. MuChronicle mutauriri wemapurisa Edwin Rema Tableland South Inspector Phil Filisani Ndevele vanoti chikwata chevarume gumi vakange vaine mapanga nemabhemba vakarwisa vashandi vepamugodhi wegoridhe weColin Bon vakauraya mushandi umwe chete ndokubva vatora masaga gumi egoridhe isati yacheneswa. MuChronicle mekare mune nyaya yechikwata chevarume gumi nevashanu vakange vaine pfuti dzerudzi rweAK-47 nemabhemba vakarwisa varidzi vezvitoro pa Govatema Business Center muGwanda vakatora 14,000 rand ne 1,000 US dollars nezvekudya zvisati zvazikanwa huwandu hwazvo. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Shuru kumira kubvunza nechekuti chiko chiri kuitika kuti pese pese panoitika kuti vanhu vemdc vasangane mapurisa anokonzeresa kuti vanhu vasasangana, vanhu vanongokonzeresa kuti vanhu vaparadzane kuti vasai vataura zvavataura zvinenge zvazvisika nezimbabwe kuti isu tivana vezimbabwe. Saka ndinongoda kubvunzawo zvangu kuti chii chinoitika kuti zvizvidi zviite saizvozvo.
Ini ndinoda kubvunza purezidendi vamunangagwa kuti patakaungana muNational Sports Stadium paipaya takavanzwa vachitaura ivo kuti chii the voice of the people is the voice of God. Havana kuti the voice of ZANU-PF supporters kana kuti the voice of MDC supporters is the voice of God. Wakangoti the voice of the people is the voice of God. Saka nhasi tinoshamisika kana vari kuti the voice of God riri kuhukura. Vanei vachinzi vari kuhukura ndaanani? Isu tiriunhu hatina kana pati yatino sapota, hatizive ZANU-PF, hatizive MDC, asi tiri kungoshupika, tiri kushupika kusingabviri. Voice racho raGod raita sei? Tinonetsekeranei pamusoro?
Mangwanani akanaka Studio 7, vana vebatano vakawande nevamwe vese vandinokushedza nemazita. Ini ndinoshamisika sitereki kunzwa mumwe munhu uchiti ZANU-PF inoda kusumudzira nyika, ZANU-PF yazodai zodai. Ko wakamboiuraya kubva kwese uko ndiani? Uye futi moda kugadzirisa papi chinhu chamunongourayai michi everyday nguva dzese? Anhu ngatisanyepirana tichitaurirana zvinhu zvezvizvo. Ngataurira nechokwadi always. Matadza matadza, ipai vamwe mukana. Imi madhara nemimi nguva yenyu makashanda yakakwana. tipewo isusu wana wachidiki mkana kutu tukwana soo kutonga tono kutaza po idu ni kugona kwa hivyo kuri papi kutu mkurambira hapa mchikura 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 kana hili hondo hili hondo wakaru wa hondo waka faimi magasara maetizi mapara mdo saka mburibu nasi saka tinyarare mutinyareo tatenda
Magadigo magadigo pa studio 7 tudongotoro ne nawo ya madhuku yo kuti kana usina zvekutaura ka zvinano kuti vanyarare zvavo poza zvinazvo zvinobetsera kuti iwo vari kuti hanzi takabvisa masoja marodhi iwo ari masoja anorova vanhu anenge akapfekidzwa uniform dzechipurisa hazvinazvo zvinobetsera zvimwe zvacho ngavasada kubata vanhu kumeso iwo vanhu vezano PF nekusenzeswa kwavanenge vachiita iwo vanoitwa madhuku avo ndatenda hangu
vabereki ndi Felix Mango ari kutaura pano pa Studio 7 ndiri kukumbira zvangu kwazisa vari kumusha anana bamu bajuli nevakunda ana fortunate na primrose ndinotenda zvangu pano zvandiri kutaura izvezvi iyo zvendiri kutsigira kuti vachamisa ichokwadi yeyo kuti vasadya kumusangano ukoko kwavachazoenda ukoko kwanise kutsanya izvozvo zvataurwa zvakare vazodya kumba kwavo vhena vanodyiswa ndatenda hangu
makadii Studio 7 ndokwazisai mose kuti makadii nebasa ramunobata muchitipa nepenyuro yenyu inodakadza tinotenda toda kutenda vose vashamarari vesirisei basa renyu aiwa tinotenda ndoda kutaura panhau yamarriage wenga marriage wenga vanyanya mushungurudzirei chaizvochaizvo mari ivo vachwenga pavakanyenga mari vavasingazivi kuti mari ane murume saka chichavari kunyanyonetsera mari vanomunetserei imari ngani dzinobiwa kumusoro uko dzinongobiwa mabhiriyoni mangani anobiwa kumusoro uko 1 million iyo yashamisa chicha yashamisa handaitora mari yemurume wake saka chicha vanotinyangadzira vachiti meri mei ko dzavo dzavari kuba mari vachitenga dzimota vachidii vachidii vanobvunzwanani oh kubatira kubatira kwako ngavasadaro ivo jenera handi murume womukadzi wavo here kwandoitora mari yemurume wake kana munhu ane murume wake une pemishini yekutora mari kwete kuti wokore vachindundurudza mari kuti mari wada hee mari wada nhasi vomushungurudza futi ngavasiye mari haakapudunotiza ko vari kumba mari munyika zvipatara zvichifa vanhu varipi vanhu vari kufa ivo vachiba mari vachiguta hoo mari yamari yashamisa nhasi kuti yabiwa nekuti yabhondoka taziva kuti mari wakaba 1 million zvipatara zvakavhagwa ngavasiyane namari ndapota ngavasiyane namari ngavamusiye vaimudii mukadzi wemunhu
makadiko kustudio 7 dini mbuya mberi ndoda kutaura nezvemukadzi wachiwenga nachiwenga ngavarege kutinetsa nokufunga kuti zvaimbonzi mukadzi ukataudzana naye mauraya munhu mukaviga anobudisa ndozvakaita chivengwa chiwenga nokuti vakurambana akuti mari yakabiwa kana ivo vacho vanosunga vanhu havasi kuziva zvavanoita vangadai vakasunga vese nachiwenga chiwenga iyo unosarirei nokuti uyu mari anga asingazombotori mari kusvika atenge mota kusvika atenge dzimba vasingazivani kunyepa vanozivana
makadii apo ana mukoma pastudio 7 vandipa mashoko nini ndinofarawo kuteerera chirongwa chechestudio 7 ndino Owen munyanyiwa ndinobva pachota asi pari zvinhu zvangu ndiri kusouth africa pakimbali ini ndachida kungotaurawo zvangu panyaya yekuuya kwakaita vaimbova purezidendi vesouth africa vakauya kuzoti vagadzirise ndingokumbira kuti dai vagadzirisa vaita kuti varume vairi havanzwanana izve vanhu zvokuti vari kuti hanzi avachamisa vasabvuma kuti vashande namunangagwa ndovakutoramba kuitira kuti nyika itoramba yakatowedzera kupinda mumadhaka nokuti chinoitika ndechokuti vanhu musambova makafunga kuti chamisa achazotonga inyaya yekuti varume avo varipo havambofi vakazobvuma kukurura matomu kuti vape chamisa idzodzo inhema saka kutoshanda vese zvingatonaka zvingatobatsira isusu ruzhinji rwezimbabwe bcause tiri pamatambudziko kugara musouth africa kusikuda asi nyaya yekuti zvinhu zvakaoma hatina kana chekubata izvo vabereki vedu vari kutambura vari kumusha uku Sakanda ingu kumbiro dai varume vataurirana vanzwisisana vaonoti voshanda sei vese zvokunzi vanozourayiwa vachamisa kuti vanozodii ngavanongongwarirawo ipapo kwete kuti zvokuti vanzi rambai rambai nekuti zvinozotikanganisa muno muchai muchai mumu tinopedzisira tadzingwa tisina pekunotangira ndatenda zvangu.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti kutadza kusvika munzvimbo zhinji uye kusagadzikana munzvimbo idzi dziri kukanganisa basa rekuedza kupedza chirwere cheEbola muDR Congo. Richitizve pari zvino vanhu zviuru zviviri nemazana matatu vakafa nechirwere ichi uye vamwe zviuru zvitatu nemazana matatu ane makumi mashanu nevana vanozivikanwa kuti vane chirwere cheEbola. Dare rezimhosva muPhilippines rawana vamwe vanhu vemwe mhuri inozivikanwa munyaya dzezvematongerwo enyika vaine mhosva yekuuraya vanhu makumi mashanu nevanomwe muna 2009 kusanganisa vatori venhau makumi matatu nevaviri. Dare iri ratongera Andal Apatuan nedzimwe hama dzake kugara mujere upenyu hwavo hwese. Nhasi muchikamu chino tinoda kumbotarisa vaimbi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoimba uye chichitsika nziyo dzevamwe vaimbi Tawanda Kasaira, uyo anonyanyozikanwa nezita rebasa rekuti Dr. Tawanda Benson, ari kunzwa kufara zvikuru nekutambirwa kuri kuitwa kambo kake Dumalana kaakaimba naV Mampezi wekuBotswana, ako kari kutora mukombe mumabiko akasiyana-siyana munyika nekunze kwenyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Dr. Tawanda Benson kuti tunze zvizhinji.
Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu mukoma Dr. Tawanda Benson.
Ndinotenda baba, makasimbere kuti sei ikoko kwamuri.
Aiwa, kuno kutsvene chando chete mukoma Benson. Ndoda kuti nhasi mupe vateereri veStudio 7 zvamakadengezera, zvamakatakura. Tichiona kuti nguva yatatarisana nayo inguva yemazororo eKrisimusi negoredzva, ndonguva inenge ichitarisirwawo vaimbi vakaita saDr. Tawanda Benson kuti vanga vachiburitsa dzimbo itsva. Titaurirei zvamakadengezera.
Chokwadi ichocho, chokutanga ndisati ndavaudza zvandinazvo, ndoda kungovatenda nerudo nerutsigiro rwavainarwo mukuburikidza nekusapota music yaDr. Tawanda, kuburikidza nekutsvaga nekutenga music yaDr. Tawanda. So far ndinoziva kuti vanhu vakawanda vari kuzozwa nezvadumalana. Dumalana, aiwa Dumalana ndenyu, Dumalana torai. Pamusoro peDumalana ipapo tine nziyo dzeAnglican mahimu atakaita mavideos neatakaita maaudios zvekare. For the meantime, since isusu tiri kuita kaproblem tichana nevanotitengesera macds, we have decided kuti tiite get in contact with our loyal customers nekuvapa nhamba dzedu dzeWhatsApp Tavano kwanisa kutaura nesu, then we make a plan kuti tovatumira music sei tichitaura nao direct. And tine music imwe zvekare dziripo dzakaita sanandotamba vanongada kutambawo Christmas vaye vana ndambva iti chichewa wedi kuti ndambva zed tine music yaneo CD zvekare yaneo CD yanzi ndaramba kudzokera shure album rake idzva riripo raakaita mafeaturings naana Chomza all the way from South Africa. Pane album rake zvekare raChomza ratinaro saka tingangoti we have got everything. Zvingango diwa nevanhu
vakawanda vanokuzivai muri muimbi anenge achiita zvakare basa rekuburitsa mumhanzi kana kutsikisa mumhanzi kana atingati producer apa muri kutaura vaimbi vakasiyana siyana muri kutaura saproducer here kana kuti muri kutaura sevaimbi vamakashanda navo
ndiri kutaura saproducer uyezve vaimbi vatingati ivo vatakanyorerana navo pasi Mega Base Studios inova iyo company inorekoda music wemuBotswana nenyika dzese dzakasiyana siyana saka ndo vaimbi vatakaona isusu vakakodzera nekuda kwekuti maalbum avo kana kuti madambarefu avo akakwanisa kugamuchirwa nevanhu nekuda kwekuti akanyatsotsipiswa nemazvo saka ndiwo atiri kutengesa iyayo ndo atine vimbo yekuti so far pane vanhu vakakwanisa kupa music yedu kana kutumikira music yedu vari kufara nayo zvisingaiti even kana tikada kutarisa vanhu vari kutitevera paYouTube chaipo chaipo aiwa tirikuwana kutitevera vakati wandei chaizvo
ratumalana ratumalana tumalana 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 ratumalana tumalana tumalana
mataura kambo kandanga ndichida kubvunza yene zvako kanonzi dumalana kamakaimba imi na mukoma V mampizi wekuBotswana ikoko mangataura pamusoro pekambano kuti kana ikabata bata makona akawanda ipasirosi uye kamwe kedzimbo kari kutarisirwa kuti kachainga kachipisa muzoro rekrisimusi nenyuye
dumalana inziyo yakabva pane song yangu yanandakatanga ndakaita na DJ Sia vekunamibhia naChomza ndikabva taona kuti song haina kunyatsobudirira zvakanaka tikabva tangochinja patazochimba tichiti dumalana song iyi song yatingati national anthem yemuBotswana yava national anthem kunana Zimbabwe haindoti yapinda muAfrica munomu yatenderera zvakanyanya kunana Malawi tinotenda nerutsigiro yakasvika inziyo yekuti yakatikwanisa kutipawo mabasa ekubhukwa tevaimbi kuti tikwanise kuimbawo mumashows nemumapatizo saka inziyo yakaimbwa na V wamampizi featuring Dr. Tawanda ndikangoti V and Dr. Tawanda ndo vakarova kanzi yaka even vine 2.4 million views pa YouTube.
Matauro mumwe muimbi ari mustable yenyu anonzi Nelson B. Tinonzwa kuti mwana wa Dr. Tawanda iyi.
Ichokwadi Nelson B iropa rangu Nelson B muimbi ane makore atingati 12 years akatanga kuimba ID 9 years. Ndatozoona kutoti pana pamhenge ndiri kutsikirira mwana. Nelson B ane maalbums ake maviri yekutanga inonzi The Passover, yechipiri inonzi Waymaker. Tinoproduswa na Dr. Tawanda Benson ku Mega Base Studios in South Africa.
Vanokutsigirai vanokubata ipapi?
Vanotitsigira vanotibata panhamba idzi ndedzekuBotswana ndidzo chete dzingori dzimwe chete dzinoti idzo 00267 72 860 140 saka ndidzokorodze zvekare 00267 72 860 140 pa Facebook Dr. Tawanda Benson pa Instagram Dr. Tawanda Benson
aiwa tatenda zvikuru Dr. Benson
Inotenda Jonga kandemiri weStudio 7 nehurukuro yaaita nemuimbi Tawanda Kasaira kana kuti Dr. Tawanda Benson. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Musangano wekutanga wakananga nekutarisa matambudziko anosangana nevanhu vari muhupoteri weGlobal Refugee Forum wapetwa kuGeneva. Hurumende inoti zviri kunze kwemutemo kukwidza mari yechikoro nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana. tashika kumagumoyo chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA.